zvinorwadza moyo.
Golden.
Mukomana akakuvimbisa kuti achakurora. Mazuva acho ave kusvika wakanzwa kuti akarora. Moyo wako wakabatwa neshungu wakakuvara. Moyo wako wakabatwa nehasha wakakuvara. Muregerere kani muregerere. Ndati muregerere kani muregerere. Forgive and forget. Regererera, regererera hama yako iyo kunyange yakakutadzira. Forgive and forget. Tende, tende uka hama yangu kunyange vakakutadzira. Forgive and forget. Forgive and forget. Forgive and forget. Mina mato yako isvike mwanawe. Forgive and forget. Minduro yako ibindurwe mwanawe. Forgive and forget. Denga richakurangarira wazvinzwa. Forgive and forget. Usacheme mari vandewe Emmanuel. Forgive and forget. Akati andewe Emmanuel. Forgive and forget.
Forgive and forget.
Akatiwo anesu Emmanuel.
Forgive and forget.